manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 26/2023 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe iri kuita sarudzo munguva iyo hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanhu nekutonga nedemo. European Union yatumira vamwe vaongorori vesarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumashonaland west ukuwo mutevedzeri wemutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaConstantino Chiwenga vari kumatebeleland north iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti sarudzo dzemwedzi unouya dzichaitwa paine kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanya kumbunyikidzwa kwemapato anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu vashandi pamwe nevatori venhau Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau mukuru wesangano reAmnesty International kuChamhembe kweAfrica Vakanyo Faise vati nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanopikisa dzange dzichiitwa nehurumende kwemakore mashanu adarika. Vati kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwemutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa neramadunhurirwa kuti Patriotic Act kwaratidza pachena kuti hurumende haikoshesi kodzero dzevanhu. Izvi zvatsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere.
Mukaona election haitangi musi weelection ba election yakatanga kudhara mukaona mapato anopitswa ari kumbunyikidzwa vanga vachirambidzwa kuita marallies avo vaosisirwa nguva shoma shoma nekuti vaite marallies zvakarezve mukaona DC ne mapato ayo anotora nhau akamirira hurumende apa coverage yakakwana nevamatongerwo enyika vese zvinoita kuti tingozvika chete izwi rimwe chete
asi vachitaura nestudio 7 gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati vari kushora mutemo uyu havaunzwisise
hongu patainge tichikakavadzana tichikurukura nezvavo muparamendi vamwe vakataura kuti hausi kunyatsoburitsa zvauri kutaura izvozvo kana kuti inonzi muchirungu mainstream saka vanhu vakaenda vakanyatsokwenenzvera mutemo uyu vanoona kuti zvese zvavari kutaura izvozvo zvirimo
mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti nyika iri kutongwa nedemo
Asi muZimbabwe munhu akati ngatiratidzirei kana kuratidzira kuti uori hwakaipa muZimbabwe anosungwa asi vanhu vakapfuura vanhu vakashudha vakauraya vanhu vakawandisisa muna August 2018 naJanuary 2019 hapana kana umwe chete akasungwa zvinorakidza chii nenyika yedu zvinotoratidza kuti inyika yemabhinya
mukuru wesangano runoita zvesarudzo reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vaudza Studio 7 kuti nyaya dziri kutaurwa neAmnesty International inyaya dzavanogaro chema chema nadzo nguva yese panoitwa sarudzo munyika
yanga ichingori nyunyuto yedu iyoyo yekuti makore ese patinotanga kuita sarudzo tinenge tine zvimingapinyu zvakawandisa chaizvo takatarisana nekuti nekukoshesa kwekodzero dzevanhu nekutotedza kutevedza mutemo mutemo yedu yemaelections haisi kutevedzwa.
Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change, Dr. Felix Magalela Mafasivanda, vaudza Studio 7 kuti Amnesty International yabaya dede nemukanwa.
Saka Amnesty International nemuchidimbu iri kutaura zviri pasi zviri kuitika zve vazi kuprova imbwa vakaigampini. Sezinei isu weCCC nevanhu veZimbabwe tiri kuti ticharamba takapressurize ZANU PF kudakara zvinhu zvanaka.
Asi mutauri webato reZANU PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Amnesty International inopiwa mari nenyika dzokumadokero idzo dzine godo neZimbabwe.
Saka umberembere waAmnesty International hatine nawo yagara yakadaro. Vanhu muZimbabwe vanoda independence nedemokrasi yavo. Tichaenda kumaelections vanovhota pati yatinoda, nyangwe Amnesty ichida kana isingadi. Hatitendengi nezvainotaura kugara neZimbabwe.
Amnesty International inoti mukati nemakore mashanu apfuura pakave nekushungurudzwa kwevanhu vakaita senhengo dzeCCC dzinoti mumiriri weZengeza West vaJob Scala, mumiriri weHarare West muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa, uye mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano Remedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ raendesa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi negweta guru rehurumende eva Prince Machaya kumatare nekuda kwemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act unozikanwa neremadunurirwa rekuti Patriotic Act. Mutungamiri wesangano reMAZ vaNigel Nyamutumbu vanoti mutemo uyu hauna kunyatsojeka uye wakanangana nekumbunyikidza kodzero dzevanhu uchityora bumbiro remitemo. Asi vachitaura neStudio 7 vaZiyambi Ziyambi vakati mutemo uyu wakajeka uyo unomesera avo vanoda kuti nyika itemerwe zvirango kwete vanongoshora havo hurumende. Hatinokwanisa kubata vaZiyambi navaMachaya kuti tinzwe kuti vange vatambidzwa mapepa ekumatare here. Asi mukuziya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaNyamutumbu.
Nyaya iri kumatare iri maringe nemutemo wakapasiswa kandiwo wava mutemo navamunangagwa. Unotarisa ivo kuti vanhu vanchange vachitaura sei nevari kunze kwenyika kunyanyanyanya hurumende. Mutemo wacho uri pakupa musungo wekuti munhu anogona kutongerwa rufu kana achinge abatwa nemhosva yekunzi asi dambudziko riripo nderekuti mutemo wacho hausi maringe nezvinofanira kunge zvakaita mutemo kuti unoona kusepotidza kuti chinobvi kutengesa nyika tacho kuita sei. Pamusoro pazvo zvinozo hazvikwanisi here kuzotyisidzira vanhu.
Zvakaita sezvipi? Mungape muenzaniso here ipapo?
Mukutaura kwavo kana kusununguka kushoropodza zvavanenge vaona zvisiri kuendeka mune zvakanaka. Saka mutemo ukangonzi aiwa anenge atengesa nyika ngaasunu kana kutongerwa rufu zvisina kujekeswa kana kutsepetedzwa makuru specific zvinokonzeresa kuti mutemo wakadaro zvichida unogona kushandiswa zvisiri maringe nebumbiro remutemo kana kuti constitution.
Asi kapresident vaMunangagwa vakatosaina kuti uve mutemo wenyika, munoona paine zvingaite here kuti udzoserwe kumashure, udzimwe kana kuti zvitangidzwe patsva?
Zvazvinoita ndezvekuti kana matare dzemosva akaona kuti mutemo wacho hausi maringe nebumbiro remutemo kana kuti kunokanganisa kodzero dzevanhu, freedom of expression, kodzero yavo kurarama chaiyo, right to life, kana kuti associate kukutyidzana nekusanganisa vevanhu. Matare dzemosva kana achinge aona zvisiri maringe kumomo unobva watubva wanza uchashanda.
Mutungamiri wesangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanti United Nations yaifanira kunge yakatungamira urongwa wesarudzo dzemuZimbabwe kuti dzarambe dzichiita mutauro. Vachamisa vataura mashoko aya kwamurombedzi kumashonaland West Nasim. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vachamisa vataura mashoko aya nhasi panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu. Vachi United Nations inounza achiremerera kusarudzo.
Asi vatoda kuti vave kune dzimwe nyika vauya kuzoona sarudzo. Ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa haisati yakokwa. Patakati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwawo nekune dzimwe nyika. Kuti zvifadze vamwe zvifadze isu. Kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadi.
Sachigaro wevhesini vaAndrew Makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva hondo.
Asi kana yakada kuti kana maconditions acho ari kuitwa maelections ari akaita sokuti kwava kutoda peace mission yekunge iripo ndopanonge panopindawo na UN nokuti ndo vane mapeace missions akawanda vatinoona ari achishanda munyika dzakasiyana-siyana. It's not much but UN missions because no one's aware. You know, when you can violence, I think for instance, for my election to Sudan.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo rwuno.
Takamuroora muna 2018 munozviziva. Akazonoponera kuconstitutional court. Zvinogore rino takati haiwa, isu hatisi tinoenda kucourt. Toda kumuroora zvokuti iye ndiye unoenda kucourt.
Asi vakapanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vafarai marapira vati bato ravo rinokunda.
ZANU PF iri kukurudzira runyararo, ZANU PF iri kukurudzira kubatana. ZANU PF iri kutaura kuti mhirizhonga inotikanganisa basa redu rekuvaka nyika ratiri kuita nounyanzvi tikatungamirwa navamunangagwa. Saka ZANU PF hatitodi isu musindo, tinotoda maelections ane runyararo. Tinoita musindo wei isu takatokunda zviri pachena kuti sititi tichakunda. Vanhu marala vari kuita vanhu vachitadza kuzadza nzvimbo dzinopinda vanhu 4,000 isusu hatina rali yatikukwanisa kutova netema nemusoro kuti toitira papi nenyaya yekuti tikushaya nzvimbo inokwana vanhu vedu kuti vaungane.
Vachamisa vati nyika ino inoda kuti vemapato ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete. Nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato reZANU PF ave nechigaro muparamende.
Vanofanira kubatanidza nzvimbo dzose maregions ose kwete kuti wotorove kwako chete kana vebato rako. Isu tapinda one of the things atinogadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant. Opposition munangagwa neZANU PF tira kuvacreatera fit reopposition leader ndichivashedza kusteta kuti zvanga vachizona kuti hurumende inofamba sei.
Asi izvi zvinonzi nemutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba zvakarambwa navachamisa zvakapa kuti vape chigaro ichi kuna vaDouglas Monzora veMDC. Mumwe wechidiki webato reTriple C apinda musangano wanhasi vaLazarus Kimbini vanoti vafara nemashoko avachamisa panyaya yeminda.
Ndinotenda vachamisa vari kuuya neshandiko. Mukomana wechidiki hatina kusiyana nemakore akawanda asi ari kuramba achitaura development negeneration iri kuku.
Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kucross date kuhange kumatebelelands north uko vaita musangano nevatsigiri vebato ravo. Musangano wanhasi wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato reZANU PF apo dzadai dzamapurisa dzichiti nhengo dzeTriple C dziri kuvadenha. Asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi Njini Nunurai Jena.
Gungano renyika dzekumawirira reEuropean Union ratumira vamwe vaongorori vesarudzo vachange vari matunhu ose enyika kusvika sarudzo dzapera. izvi zvatambirwa nevemapato anopikisa akawanda vange vochema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzenyika dzanga dzaberekera ingwe nekuda kwevasori nevamwe vatsigiri veZANU-PF vari kuvashungurudza. ZANU-PF iri kuramba kuti iri kuita izvi. Rotendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wechikwata chevaongorori veEuropean Union Elections Observation Mission, amai Beata Martin Ruzowes, vaonekana muHarare nevaongorori ava vave kuenda kumativi mane nyika vachiti donzo ravo ndere kuongorora mafambisirwo esarudzo.
Most essentially to understand whether those principles and those standards which Zimbabwe itself has willingly agreed to are being respected and being reflected in the election process.
Zvakanyanya kukosha kunzwisisa kuti zviga Zimbabwe zvayakazvipira kutevedzera pachayo zviri kuremekedzwa uye ndozviri kuitika pasarudzo.
Vaongorori ava vari kubatana nevamwe gumi nemumwe wakatanga basa munyika musi wa8 Chikunguru. Vatiwo vaongorori vavari kutungamirira vachasangana nevanoona nezvekufambiswa kwesarudzo, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevatori venhau. Vatiwo vaongorori ava vachaita izvo vasina divi ravakarereka kera uye vasingakanganisi mafambisirwo esarudzo. Vawedzerwo vachiti zvichabuda kubva kuvaongorora ava zvinhu zvavanenge vazvionera voga mukufamba kwavo. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reZANU-PF Christopher Mutsvangwa vati chinhu chakanaka kuti vaongorora vatanga basa vachiti hapana chekuviga.
EU yaitaimboshupikana nayo yatumira vanhu vayo kuti vauye kuzotarisa maelections yedu. Maobservers aya tiri kuatambira tichavapa mukana wese wekuti vaone kuti vanhu vemuZimbabwe zviri pajekerere kuti vari kuvhota nekuda kwavo, vachivhotera pati yavanoda, vachivhotera president wavanoda, vachivhotera macandidates avanoda. Ndivo zvatakatarisira nenyaya yemaobservers. Hapana chatinoda kuvigaba.
Vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati shuviro yavo ndeyekuti vaongorori ava vaendawo kuma ruwa kunyanya.
Zvinge chingoda kuti observers vange vachiongorora zviri kuitika mumaruwa kwete madhorobha chete. Munoziva imimi kuti isu tine program yedu yemaradesi ari kuitikwa narutana tsvagene chief wedu kumaruwa nezvese zvinengamupini zviri kupotserwa munzira dzavo.
Amai Beata Martin Ruzowes vaudzawo vatori venhau kuti vaongorori veEU vachaenda kunyange kunzvimbo dzinonetsa kusvika.
They will be visiting all the way down to the villages in the difficult to reach places.
Vachange vachinoongorora kusvika kumamisha nekwese kunonetsa kusvika.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vati zvakakosha kuti nyika ive nevaongorori vakadai kuti vazopa uchapupu panyaya yesarudzo.
Kumira kuti vatarisisewo zvinhu zvakafanana nekungunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Tatarisawo kuti hapana here vari kumanikidzwa kuti vange vachiungana pamisangano yavasingadi kuenda, uye vatarisa kuti hapana mhizhonga iri kuitika. Izvi zvinobatsira kuti matsarudzo dzedu dzinge dzichionekwawo dziri pajekerere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoudza EU kuti haifaniri kuda kuudzira Zimbabwe zvekuita asi kungoongorora zviri kuitwa chete. EU inoti chinangwa chayo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mave nevaongorori zana nemakumi mashanu. Nyika makumi maviri nenomwe dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo EU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika makumi matanhatu neina uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia nhasi pamberi pemusangano wemazuva gumi weRussia Africa Summit uri kutanga muSt Petersburg mangwana. Asi nasi vamunangagwa vabva vasvika kuita musangano nemamwe makambani munyika iyi anosanganisira kambani yeRostec Technology. Gore rino vatungamiri gumi nevanomwe chete ndivo vari kuenda kumusangano uyu. Asi pane wekutanga paive nevatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevashanu. Nyaya dziri kutarisirwa kutaurwa kumusangano uyu dzinosanganisira yechibage, sezvo Russia yakabuda muchibvumirano chekuti ibvumidze Ukraine kutengesera nyika dzemuAfrica nedzimwe dzepasi rino chibage. Panonzi pachazeiwawo nyaya yekuti chikwata chemuRussia chemauto chinonzi Wagner chiri kushanda munyika dzimwe dzemuAfrica chichange chishanda sei kubva zvachatatsurana nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Nyaya yehondo pakati peRussia neUkraine inonzi ichazeiwawo. Mukuzeya kukosha kwemusangano uyu kuZimbabwe, tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Tinotenda zvikuru vaZulu nemubvunzo wenyu. Pari zvino mukuru wenyika, His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa vari kuRussia kune musangano weRussia neAfrica yese.
Sei rwendo urwu rwakakosha kuZimbabwe?
Rwendo urwu rwakatikoshera zvikuru senyika. Donzvo remukuru wenyika nderekundo vandudza hukama hwedu seZimbabwe neRussia. Sezvamunoziva, Russia ndeimwe nyika yakamira nesu munguva yehondo. Zvinhu zvakaoma Russia yanga inesu. Sezvamunoziva futi, Russia inyika yokuti even nguva pari zvino tinodyidzana nayo kuzvikamu zvakawanda zveupfumi hwenyika.
Munga pamuenzaniso ipapa?
Zvinosanganisira vana mining, agriculture, mechanization, kwese uku tiri kuramba tichiendirira mberi tichidyidzana neRussia. Saka kuenda kwedu kuRussia, isu senyika tinotarisira kuti pachaita zvibvumirano zvakawanda zvetichandosainirana ikoko zvinovandudza ukama hwedu neRussia. Ndodonzvo ramurudza mukuru wenyika kuti vaende kuRussia, kwete vakangomirira chete Africa seumwe wemutungamiriri muAfrica. Aiwa, asi kuti chi vakamirirawo Zimbabwe senyika. So mukuru wenyika vaenda kundovandudza ukama weRussia neAfrica, kuvandudza ukama weRussia neZimbabwe.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusangano uyu.
VaZulu, musangano uri pakati peRussia nenyika dzomuAfrica wakakoshera iyo Russia pachayo nokuda kwokuti yakadenha hondo nedzimwe nyika dzayo dzomuEurope. Yaakuita chipatapata kusvaga vasahwira muAfrica kuti igotsigirwawo pakurarama kwayo nepazviito zvayo.
Iko kudyidzana neRussia kuri kuunza upundutso here muZimbabwe?
Kuti nditi Zimbabwe ingawana chouviri chakanyanya handizvioni, nokuti kubva Zimbabwe ichiwana rusununguko 1980 hapana zvakanyanya zvandakaona zvokudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Zvekokuti paivavo havo nevamwe vanawo muZimbabwe vaienda kunotsvaka dzidzo ikoko kuRussia. Saka iko zvino nokuda kwokuti iyo Russia iri muhondo kudai, handioni zvikuru zvakanyanya zvingabetserwa Zimbabwe nazvo.
Ko, panyaya yechibage muri kupaonawo sei, sezvo iyo Russia iri kuramba kuti Ukraine itengese chibage kuAfrica nekune dzimwe nyika?
Tikatarisa zvaakuitwa izvozvi neRussia, kuti yaakurambidza kuti zvirimwa zvibve muUkraine zvichienda kunyika dzomuAfrica. Ndinoona sekuti izvo kudzipwa kwayaitwa iyo Russia, nokuti inenge yakutomanikidza nyika dzomuAfrica kuti dzidanane nayo kana kuti dzishamwaridzane nayo, nokuti hazvaifanirwa kuti zviitike zvinhu zvakadaro saizvozvo. Ndinotoona kuti dzinofanira kuita muono wemberi nyika dzomuAfrica dzizvirimire chikafu chadzinoda, uye dzitotsvagawo kune dzimwe nyika dzakasununguka kuti dzitengeserane nedzo nyika dzomuAfrica. Zvikuru sei mhaka huru yakaitwa neRussia inyaya yokupamba imwe nyika kana kuti matunhu eimwe nyika, zvinoreva hondo yayakadenha muUkraine, kupamba nokubvuta nokuuraya. Gwara rakadaro iroro harina magumo kwawo, kunyika ye Russia. Maguma wakanaka ndoa anoda kuti zvinhu zvitaurira mwe kwete kupamba nokurwa nokuita zvehondo.
Mutungamiri webato reDP vaurai Zembe vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaNox Masiya Kurima vanova muzvina bhizimisi vanoti vari kushanda nevana vanobva kuZimbabwe vachiyazodzidza muAmerica vanenge vatarisana nematambudziko akasiyana siyana. Katinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Akauya muno kwane nguva yakareba over 20 years. Asi nekuona kusinzi pataka uya kusika patari takaona kuti community yemuZimbabwe yakura muUnited States yakura nenyaya yavanhu vari kuya vachitiza mamirira akaita zvinhu wayapera yaitike mazvema yotongerwe nyika yozoti mastudents nevanhu vanongovhakacha.
Saka zvamunoona sekuti ndizvo zvinonyanyonetsa muno muAmerica ndezvipi?
Nyaya ndodanyanya kutaura nayo inyaya yeimmigration kuAmerica. Immigration kuAmerica iri kuaffect community yedu yemaZimbabweans zvakaomarara zvokuti vanhu vanenge vasingazivi kuti zvinofambiswa sei. Vana vanouya muno voenda kuchikoro votadzwa kubhadharirwa maschool fees kana vatadzwa kubhadharirwa maschool fees because kubhadhara uchibve kumusha anodhura pfuura emunhu anenge ari muno as a citizen or as a resident. Saka vatadza kubhadhara vana vabva vadzingwa muzvikoro kana vadzingwa vanopuhwa 30 days yekukiriya kuti vabude muno. Mu 30 days idzodzo akatadze action yekutora kuti aite sei kuti akwanise kunge achiramba ari muno pakashaya munhu unomubatsira mwana iyeye unonge atokanganisika nekuti haazokwanisi futi kuapply any status muAmerica kana mazuva achewa yapi akwana.
Saka imi sechizvarwa cheZimbabwe chagara muno munobatsira sei kana zvadaro?
Kana zvadaro inini ndakaona inini kwandinogara kuDC inzvimbo inowanika senzvimbo inorubatsiro kumaimmigrants. Tinoti inokwanise kubata anhu ekunze kwenyika zviri nani dzani mamwe mastates. So muDC mandinogara inini zvandirokwa zvandakakwanisa kuita padaro yepandemic ende vanhu vakadzingwe muzvikoro, inini nemadzimai angu takabatsire anhu akati wandei anosanganisira eukama anosanganisira amwe anhu etisingazivi.
Mungape muenzaniso wezvamunobatsira nazvo here
kuti vadzokere vaiti vadzokere mugwara rekuti vakwanise kuwana mapepa nekuti vacho iye zvinezvi vakatodzokeswa kuchikoro vasina kana kubudiswa muUnited States but vatione mastatus. You know, nekuti tinoona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitike kumusha zvimwe zvacho zvinokonzerwa nepolitics yekuti maparents anenge akaita sei akakanganiswa nepolitics and mwana haachakwanisi kuende kuchikoro. So zvinhu zvakadaro tinokurudzira vana ivava kana vachinge vakakanganiswa nepolitics zvakadaro zvinhu zviri nyore ngezvekuti vanokwanisa kunge vachisika asylum because Zimbabwe we are lucky in America that we are the little countries which are allowed to do asylum. So we take advantage of that for these children so that they can get their statuses and don't go into depression. Because I want to give an example yomwe mwana wakauye kuno ndobva aende psychiatric problem ari kuchikoro is an international student wabva aite psychiatric problems ndobva aiswe psychiatric hospital. Aiswe psychiatric hospital ari ega hapana hama mwana auye pachikoro pachi prestigious school but haana hama iripo abudiswe psychiatric paakabudiswe psychiatric hospital chikoro chaka chatopera. Mwana wangu auye kuDC ndikamutora ndikaenda naye kuVirginia kuenda kanomupe basa rebabysitting for a few weeks while standing gono chitoita sei vakasa apply futi kuchikoro kuti scholarship yangu yanda ndakapedza ndikabuda ndisina kupedza ndikadzingwe kuchikoro nao ndaane new status munokwanisa kunditora chikoro chikamutora.
Wangu ari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaNox Masiya Kurima vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 manheru ano tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuti zvichaenda kunovhota here musi wa23 Nyamavhuvhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti Zimbabwe iri kuita sarudzo munguva iyo hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanhu. EU yatumira vamwe vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah PJ Munaudze isindebele.
kwa kuhisika atisenda bako VOA.